vachitaura mulawayo nhasi pamusangano wekuzeya kuti nyika yasvika papi kuchitariswa zvakanzi hurumende inofanirwa kuita mukuvandudza kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pasi pechirongwa cheUnited Nations Universal Periodic Review kana kuti UPR. Vakalon vati nyika dzakawanda pasi rose dzine mabumbiro emitemo ane kodzero dzevanhu, asi vati zvinowanzonetsa inyaya yekuti hurumende ingatsigirwa sei mukutevedzera zvose zvakakosha zvinenge zviri mubumbiro remitemo kusanganisira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vakati masangano akazvimirira oga akakosha pakubatsira hurumende mukuita izvi.
Civil society is not an enemy to government. Civil society at best is part of governance. And my opinion is there is always a room for dialogue and there is always a room for innovation. And I'm sure with that spirit nothing is impossible.
Masangano anoshanda akazvimiririra haasi mhando yehurumende. Masangano akazvimirira anoshanda mukubatsira kuva neutongi hwakanaka.
Chirongwa ichi chinoitwa mushure memakore mashanu ega ega. Zimbabwe yakapedzisira kuongororwa pakutanga kwegore ra2022 uye pazvinhu zvinopfuura 260 zvayakakomekedzwa kuti igadziriswe munyaya dzekodzero dzevanhu. Hurumende yakatambira kugadzirisa zvinhu 160 nezvisere ikati yaizotariserawo zvimwe zvacho. Munyori mubazi rezvemitemo amai Vemba Enyemba vanzi vange vabvuma kuve pamusangano uyu asi vanonzi vabatikana. Taedza kuvabata kuti tinzodivire hurumende asi nhare mbozha yavo yange isingadayirwe. Asi nezuro vachitaura pamusangano webato ravo wepolitbureau, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira vemasangano akazvimirira oga kuti vasapindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Amai Dorothy Moyo vanova mutevedzero wasachigaro weZimbabwe Human Rights Commission iyo ine basa rekuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa varamba mashoko ekuti vari kuremerwa nemutoro.
Isikhathi esinei ikomishini siphandle sifundisa abantu ngamalungelo avo lenkululeko zavo.
Nguva zhinji isu vekomishini tinenge tichipinda muvanhu tichivadzidzisa pamusoro pekodzero dzavo. Nekudaro vanhu vakawanda vava kuziva kodzero dzavo.
Vatafadzwa Chikumbu sachigaro weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi uyu ndewekugadzirira kuve negwaro remasangano akazvimirira rinopa maonero avo pamusoro pekodzero dzevanhu munyika sezvo pari pakati nepakati kubvira pakaongororwa Zimbabwe kusvika pachazoongororwa zvemugore ra2026.
Vebazi reUnited Nations vanokurudzira masangano akazvimirira oga semacivil society munyika dzatigere kuti tibudewo natinoti maparero reports kana kuti mareports anobuda kubva kuvanhu avanoshandisa kuti vaite validate kana kuti vakwanise kuona kuti zvakasubmitwa nehurumende ndizvo here zvakaitwa.
Hurumende ine mutemo wakanangana nekuvandudza mabasa emasangano akazvimirira oga uyo uri kuzeva iko zvino nedare reparamende. Kurukota rezvemutemo vaZiyambe Ziyambe vakati mutemo uyu wakakosha munyika kuti vemasangano akazvimirira oga vasashandiswe mukufambiswa kwemari dzinogona kushandiswa muchitororo. Asi United Nations nemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu uchapa kuti masangano aya avharwe. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.